ndaenda kumuzvara nhasi kandoteerera nyaya yavo chavari kutaura ndechekuti ivo vanotenda nekufunga kuti inini mukutaura kwangu ndokuita insight what they call public violence. So they were giving reference to my address and recently ended rally and also my address at a press conference yatakaita mazuva mashoma apfuura. Iye vanoti kutaura kwangu kuri kuinsita public violence. So ndozvaanga vandidanira asi handina kuzenge zvangu ndichigara zostrate nokuti vazondoita one and social media ndikatindira wangu buda izvaita nekuti mabheta angu ndiwaazona kuti ndisiwe muchinda.
Saka yambiro yavanga vachikupai ndeyekuti muite sei chaizvo?
Ivo mukutaura kwavo vanoti ndisataura zvavanofunga kuti izvo zvinoinsita public violence. Asi ini kuona kwangu somutungamiriri wechidiki handizivi kuti chavanenge vachiti kuinsita chii. Nokuti munhu ukataura kuti une nzara inowo nzara iri kunzwika nemunhu wese wese hazvirevi kuti vainsita public violence asi kungorangaridza vanhu matambudziko atirikusangana nawo. So kwavari ndinonase kuti vari kuzama kutongoti tisataure nhunha dzedu asi sekuvimba kwedu nekuziva kwedu sana yezimbabwe tichangoramba tichitaura mukutambudzika kwedu tinotaura kuti apa pakaipa nokudaro panoda kuti pagadziriswe.
Saka vanga vaine umbowo hwakaita sei hwavanga vachikupai?
Ivo mukutaura kwavo vanoti vanga vaine mazuva mazhinji vachiteverera muchirungu vashandisa wedzo kuti vachiobserva mukutaura kwangu kwose. Saka tichazoziva kuti umbowo hwanga vanahwo huzhinji kusvika pati asi mukutaura kwavo vati kubva zvandasarudzwa kutungamiriri wechidiki vanga vari kuobserva kuti ndiri kutaura kuti kudini papi uye chirudziri.
Saka izvi semaonero enyu munofunga kuti zviri kuitirwei?
Haigaro ziva ka kuti nyaya dzekutyidzirana dzinenge dzichirarama mukati menyika yezimbabwe mugariro kuti kana ukange utungamirira mukange muchitaurawo zvizhinji zviri kuitika munyika yezimbabwe kukanganiswa kweutongi muzimbabwe hazvigoni kuti vakusiye vanotiwo kuda kudana voda kumbokutyisidzira zvishoma asi isusu tinoziva hedu kuti igaro ziva nokudaro hatidzokeri shure panenge pakareseka nesu tinokwataura kuti pagone kutasanudzika.